Mushume kuvaisa pambese dare vakanzi vadoki mushwa Petro nechizende pambere mushume nekunge varamba mhosva iyi. Ya saka mushwa Petro tsatsa chinyaya ichapfuura mberi akagova apiwawo yatenda kubeo free bail nekoda.
Asi pasi pebumbiro remitemo munhu akaratidza kusafara nezvinhu zvinenge zvichiitwa nemunhu akaita semutungamiri wenyika kana mumwewo zvake kutyora bumbiro remutemo here?
Tinotarisira zvedu kuti pamutemo wedu vanhu vange vachisununguka kutaura mashoko kana kuratidza kuzviexpressa kutaura zvavanenge vachida kuti vataure. Asi zvakarewo mutemo medu mhosva yainonzi disorderly conduct irimowo asi nezvainotarisirwa kunge zvinge zvichinzi zvaitika. Saka totarisirwa kuti pachienda pamberi pedare zvichange zvichizoongororwa kuti zvavakaita zvacho ndezvipi zvinoita kuti vanhu vapomerwa disorderly conduct dare vachizoisa mutongo. Asi pakutaura kwemadzimai vanoita sekuti vari kuramba mhosva iyi.
Saka vari musungwa vari kuti vaibatwa sei?
Apa kutaura kwedu havanazvo zvavakachema-chema nazvo pausungwa hwavo, asi vakavanhuvatiraitarisira kuti kuda vakatungwa musi wechitatu vakazonomiswa pamberi pedare vagara muusungwa ndfunga kwemazuva maviri. Saka taichitarisira kuti edu kuda neimwe nzira vangadai vanomiswa pamberi pedare nekukurumidza.